Kusundana kwevanhu uku pamwe nekupomerwa hori kwevashandi vepamahofisi aya kwasimudza gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka avo vabva vasvikoita musangano wechimbichimbi nevashandi vekwaregistrar general ava mangwanani akare. Amai Muliswa Chikoka vaudza vatori venhau kuti huwandu hwevanhu vauya nhasi hwakonzerwawo nemashoko ari kutenderera pamadandemutande ekuti mari yekutora pasipoti iri kukwira kubva svondo rinouya nemuvhuro. Vanoti pane vanhu vakawanda vari kudawo magwaro ekufambisa asiri mapasipoti anonzi maemergency travel documents kana kuti ETD, uye vamwe vari kuda kuwedzera mari dzavakabhadhara kutora mapasipoti kuti akurumidze kubuda kana kuti top up.
Nenyaya dzemasocial media vanhu vari kupanika kuti mapasipoti prices vari kufira, but hazvisati zvatombotaurwa kuti izvo zviri kuitwa rini. Vanhu vavakungokrieta musoro mavo kuti izvo hazvakutoitika zvakutoitika. Zvisiri izvozvo chete, pane vamwe vari kudawo kungokondekta mapasipoti avo, pane vamwe vane maemergency passports vanga vakatogokwa kuchine chakare kudhara, and then pane mamwe masituations ekuti izvo vamwe vada kutopa up. So we have got a number of categories.
Panyaya yehori yanzi yatekeshera pamahofisi aya, amai Muliswa Chikoka vanoti vataura nezvayo vakayambira vashandi kuti vasiyane netsika yehori vachiti vachaongorora nyaya iyi.
Tatanzwa futi nyaya yekuti apaneka hori kanga kachiitika, asi kuti chiti umbowo hwacho huripo here, aiwa izvo hatina kuzviona. Asi izvo kana zvikangotaurwa vanhu zvakakosha kuti tingoitawo tichita investigate kuti ndo zviri kuitika here. But I've been speaking to the officers, the mapassport officers mukati, and ivo vari kucite all the same issues ekuti I think vanhu vari mupanic mode ndosaka zvabva zvadai, asi tazongowirirana kuti ngatichicreatai order.
Vakafanobata chigaro chemukuru wepamahofisi aya Muzvare Emily Zinyemba varamba kutaura nevatore venhau vachiti havabvumidzwe nemutemo webasa, vakati titaura namabharani mukuru wehurumende vaClemens Masango avo vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. VaJimmy Shoko avo vabva kuChegutu vanoti vave nemazuva matatu vachirara pamahofisi emapasipoti apa, asi vachitadza kutora gwaro rekufambisa iri nekuda kwehori hwavanoti huri kusanganisira vashandi nemapurisa epamahofisi aya.
Isini takanongoda ne 3 days tichirara panapa, saka ndarira panapa chikafu nechitenga $15 seni manheru $30 ndouya ndorara pano ndobata laini. Kandinge ndabata laini, pandinoti ndiri palaini pachona laini randakabata nhamba yandiendinayo ini nomunhu unoshandisa nomunhu ari kuda ndindipo panapa usikotora kana vanhu 30 wotokudza kuti zvakwana motodzoka mangwana iwe apo ndinjibva kuri ndobva kuchikuru.
Vazhinji vataura nestudio 7 vanoti vari kuda kutora mapasipoti kuti vaende kunotsvaka mafuromanyoro kune dzimwe nyika sezvo upenyu hwaoma munyika. Hurumende yakazivisa kuti ichakwidza mari dzekutora mapasipoti, asi hapana kuziviswa kuti ichakwidzwa riini uye kuti nemarii. Pari zvino pasipoti yemutengo wepasi iri kuita $50.53 emari yemunyika, uye inotora mwedzi mitanhatu kuti ibude, asi inobuda nezuva rimwe chete ichiita $300.30. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Ata Chigoriwa.